vakasungwa nezuro vachinzi vakatuka mutungamiriri wenyika ende vakaiswa kulaw and order yekumurewa police station. Saka nezuro vakabva vanzi takumbo kuchengetai chinzi nhasi tiri kuenda kukota. Saka ndio mamiri angaita nyaya yacho.
Saka nhasi pamapinda kudare nyaya yaifamba sei mudare?
Zvamunoziva yavangachege nayo inonzi section 33 yeadmitted criminal code, yekuti unokwanisa kusungirwa kana wakafungwawo zvaunenge wafunga pamusoro pomutungamiriri wenyika zvingave zvakarerekera kupi. Saka ndo chikamu chavanga vachisungwa nacho izvozvo. Saka patapinda nhasi mukoti, tatambotopinda mukoti macho, prosecutor abva atiwo haakwanisi kuti atonge nyaya iyi, because kuti atonge nyaya iyi anenge achidawo certificate zvinobva kuna Attorney General richimupa masimba ekutonga. Saka zvichireva kuti nyaya iyi yakaunzwa kumatare zvinonzi prematurely, and tatanzi tichazopuwa masummons ekuti azopinda mukoti. Of which atopuwa masummons anzi tozodzokera mukoti musi 26 wemwedzi unowu.
Mashoko api akataurwa nemurume uyu aita kuti asungwe?
Mashoko acho akataurwa anongoenda nenyaya yekuti aikomendawo achinzi uku kupomerwa uku of which ari kuramba kuti mashoko yayo akataura, because ari kuti vanhu vacho vakanomuripotera vanhu vanova masoja anogara munzvimbo yaanogara vanomuonawo senge yatingati threat kumafungirawo ematongero enyika. Ari kuti ari kupomerwa nyaya iyi nekuda kwokunzi asungwe abviswe muchikamu ibodzi, anonzi ari kuinfluenza vanhu kuti vasapotere musangano uripo weZANU-PF. Saka ari kunzi akatuka mutungamiri nemashoko anotinyadzirei zvekuti anongakwanisi kutaura parunhare pano, but akazonzi akazoendera mberi achikomendawo achiti anoshaya kuti sei vanhu veZANU-PF vakaonda nokuti vakavhotera mutungamiri achifungidzira kuti maybe zvinhu zvichanaka. Saka aikukomendawo achinzi ari kutaurawo kuti vanhu veZANU-PF havasi kuchinjawo panyaya yeutano hwavo, vakuramba vachingoonda nenzara. Nyangwe avo vakafara vachivhotera mutungamiri.